Maita Basa, Mr. Zuminga. Inginate was Shalim Chikenya and Jinoshanda Nesin Foundation Trust. Eastern Foundation Trust, you know, maybe that could be Rose, Vaskana, Nirakadi, area ye, education, ne female leadership. The workshop ya Chukuita, Muswa 18 and 14 July, you chauza. Ma organization akasiyana siyana mzimbabwe akafana na Ministry of Higher and Tertiary Education, Innovation, Science and Technology, Zimbabwe Republic Police, Victim Friendly Unit, Zimbabwe Gender Commission, State Foundation Trust, apo tichishanda ni ma organization aruko America, ageta si Wagner College, Safe Horizon, Student Conduct Unit. Musangana uyu ndiwe kubatanidza Zimbabwe institutions neAmerican institutions apo patinenge tichitarisa kumbunikidzwa kunoita vanasikana muzvikoro zvakaita senge mahigher learning institutions iwo mauniversity ari muZimbabwe. Makore apfuura taishanda ne maministry organization Zimbabwe maministry nemamwe maorganizations tichitarisa kuti magwaro aripo ezvinezvi anoita kuti anobatsira vanasikana kuti vasabunikidzwe nevanovadzidzisa kana kuti pachavo ndeapi. Pane zvakawanda zvikataurwa zvakaita sekuti vanasikana vanga vasinga vaimbunikidzwa nevanovadzidzisa ivo vavanodzidza nawo vanovambunikidza zvakare uye vachitaura mashoko asina kukodzera. Saka tinenge tichitraya tikuedza kuti tigare pasi tione kuti chii chinokonzeresa kuti kumbunikidzwa kwokuitike muzvikoro ende chii chatingaite kuti zvisaitike.
Sei mafunga kuita izvi nhasi? Zvatanga iko zvino here zvekumbunyikidzwa izvi kana kuti chirongwa chamagara muchiita kubva kure uku?
Zvekumbunyikidzwa izvi zvino zvagara zviripo. Takagara tichiita maworkshop taiita nemainstitution akaita sana na Female Students Network Trust avo vanoshanda muzvikoro zvehailin vachiedza kuti vanasikana vasambunyikidzwe. Zvino zvagara zviripo ende takambounganidza zvakare vatiri kuunganidza paworkshop ava tichitaura maererano nenyaya iyi. Saka tida kuona kuti ezvinezvi nyaya iyi yamira papati, chii chaitwa, malowa aapo ndeari. Saka ndizvo zvimwe zviri kuita kuti tigare sangano iri kuti tizove kuti tapapi ende tichishandawo nemainstitution ari kunzoku senge kuAmerica tiri kushanda neWagner College University iri kuAmerica.
Ndotarisawo kuti vamwe vari kutarisirwa kuzenge vachitaura pamazuva aya ndevapi?
Vanhu vari kutarisirwa kutaura mazuva aya Ministry of Higher and Tertiary Education, Innovation, Science and Technology Development, Zimbabwe Republic Police, Victim Friendly Unit, Zimbabwe Gender Commission, Wagner College, Yoko America, State Foundation Trust, Say What Organization, Female Students Network Trust, Safe Horizon, Yoko America, nezvekodzerodze vakadzi nekumbunikidzwa kwevakadzi mucommunity ne Students Conduct iyo inogadzira magwaro mumayunivhesiti ekuAmerica akasiyana siyana.
Toshuvira kuti chirongwa chenyu chifambe zvakanaka, tozonzwa kuti chinenge chafamba sei.
Aiwa, tinotenda Maita Basa zvokuti.